Tofunga kuti zvinenge zviri nani nekuti mukatarisa vanhu vanobva utano nomuzimbabwe pamaelekshoni oga oga vasati vambosvika ku5 miliyoni saka ndonga inhamba yekuti tinokwanisa kuenda kusarudzo uyezve nhamba yacho inenge inozokwanisa kuti inge iri inogutsa kuti iinde kusarudzo
pachirongwa chacho chekunyorisa kuvhota zvii zvimwewo zvamuri kunzwa kubva kune vamwe vamunobata navo basa
tine maobhesevhari kuongorora kunyorisa uku mopup iri kuitwa isiri kuona kuti Bulawayo neHarare ndokune manumbers akasvika pa50% pavakapedza phase 4 saka ndokwatati takatarisira kuti dai vakaisa mavota registration centers akawanda asi patakatarisa takaona sekuti Harare neBulawayo yane mashoma uyezve vanhu vakawanda vamwe havatombozivi kuti macenters acho anenge ari kunzvimbo dzavo musi upi saka kushambadzwa kwakaitwa macenters aya kunenge kunoda kuti dai kwavaramba kuchiitwa uyezve dai zvaiita vashandisa vane chikoro kuti panenge pari pachikoro mazamairiwo matatu voudza vane chikoro kanoudza vabereki vavo kuti kuri kunyoresa ndoona sekuti ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kubatsira kwozoita vaya vanonzi maaliens vane dambudziko rerombe certificate dai zvaiita RG nezeki vashanda pamwe chete nekushambadza kuti vanhu vazive kuti ropawa mahara uyezve dai zvaiita RG yatamopapu yaenda iko kune macenters inoenda zeki kuitira kuti vanhu vanoda rubatsiro rerombe certificate vanobvanguripwa ipapo pazvinenge zvichiitirwa kwozoita dambudziko futi riari maserial numbers riri kungoramba richienderera mberi vanhu vanonyoresa vozonzi unzai maserial numbers nokuti tichashaya chibage kana kuti nozvishaya ndo ndokungadai zeki futi yabuda pachina kwedza vanhu kuti izvi hazvisiri zvakanaka izvi zvinenge zvinopa vanhu kuti vange vachiintimidhetwa zviri pa hazvibvumirwe zvinopa kuti zvikanganise tsarudzo dzedu dziri kuuya
asi tichitaura nevezanup f vari kuti ivo vari kuzviitira izvi kuti vaone kuti vatsigiri vavo vanyoresa kuvhota uye havasi kumanikidza vanhu kuti vaendese maserial number avo kune masachigaro
biometric voter registration kushandiswa kwemamachini zvatambisa nguva ino saka kuvanhu vanenge vasingazivi kuti makombyuta anoshanda senemamachini yavo atechnology ukangoudzwa kuti tatora serial numbers ndokuvhota chana kuti wavhota sei ende ukangorimaindwa kuti zviyazviya zvakamboita 2008 zvinodzoka vanhu vakawanda anobva avhunduka ofunga kuti chokwadi saka ndozvatoti maitirwo azvinoitwa kune kwatakabva kumashure uku kwainga kuchishandiswa intimidation vanhu ango vanobva ngofungwa kuti ndizvo zviya zvataitiwa kare kuti ndikatadza kuita segore rino sezvamunoona mvura yanonoka vamwe vanobva kutoti ii ndozoshaya chokudya rega ndidi ndivapewo serial numbers ndigowanawo chibage kana ndigopuwa mbeu saka ndonga icontext neenvironment yatiri kushanda kuti kana president vatara kuti da friend fair election handisiri kuona wai zvichiitwa kose mamwe mapati asingaiti zvakadaro waiyo zanup f ichizongofunga kuti toda zova kuti vanyoresa here kana kuti vanaanyoresa kune dzimwe nzira dzaanokwanisa kuita dzokuti kana vange vari vashandi vavo vasingambundinidzwi vasingamanikidzwi vanouya vega chero openi pamusangano avo kana kumaofisi avo voratidza kuti inini serial number yangu iyi ndakaregesa pane kuti zviito panenge pachinyoreswa ipapo zvinobva zvaita intimidhate vanhu
totarisawo nyaya yakataurwa navamunangagwa yekuti vaakuda kuti vamwe vaongorori vekunze vanga vaimborambidzwa kuuya vauye zvakakosha zvakadizvi
inyaya yakanaka chaizvo nokuti kana pasina kubiridzirana kana chokuwandisa ndoone wai vanhu vasinga dai wai maobhesevhasi asingauyi zvakanaka nokuti munobva maratidza kuti zvese zvamunenge muchiita mutarudzo zviri kuita pachena hapana chinovandwa uyezve zvakangonakawo kuti vanhu vakaona kuti pane maobhesevhasi anosununguka zvakafanana nepanenge pachitambwa bhora panenge pane marefri paya kana panenge pane vanongoonawo bhora chero munhu akada kubiridzira vanhu vanobva vatongoonawo kuti ndizvo kana vachinge zvafadza vamwe vanobva vakurudzirawo saka ndo zvekuti zvakanaka kuti maobhesevhasi auye kana kune zvimwe zvichida kugadziriswawo vanozonyorawo mari kwose kupa marekomendation dai zvadai zvadai saka zvakangonaka maobhesevhasi anopa kuti vanhu asununguke uyezve makandidheti nevanenge achikontesti anobva afilawo kuti pane vamwe vari kuonawo kuti zvinhu zvinofambiswa zvakanaka sei saka zvowedzerawo kuconducive environment nokupawo legitimacy zvikuru election yatakatarisira atinki yakanaka kuti zvikafamba zvakanaka inobva kuti hurumende yacho itambirike nokudzidzana nedzimwe nyika saka iyo observation ndiyo process yacho iri kutotangisa yokufambidzana nedzimwe nyika mune zvakanaka.